mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nevachena kuBorodelo Race Course muHarare uko vaudzwa zvichemo zvevarungu ava. Musangano wavaMnangagwa nevachena ava wanga wakarongeka zvikuru, vanhu vakagara pamacheya uye vachinwa svutugadzike munguva ino yechando. Vamwe vachena vanga vari pamusangano uyu vanga vakapfeka makepesi yanga akanyorwa zita remutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. VaMnangagwa vaudza vachena ava kuti hurumende yavo inoda kushanda nemunhu wese pasina rusarura kuitira kuti nyika ibudirire. VaMnangagwa vatiwo varimi vechichena vachiri munyika vanofanirwa kuwana mikana yekurimawo uye kushanda savana mazvikokota mukudzidzisa varimi vatsva kurima kwakanaka, izvo zvinozoita kuti upfumi hwenyika husimukire. Vavimbisawo kuti hakusisina muchena achatorerwa munda, vachitiwo vanhu vatema vane mapurazi akawanda vachatorerwa mapurazi aya kuitira kuti vachena vari munyika vapiwewo minda yekurima. Mushure mekuita musangano kuBorodelo vaMnangagwa vazoendawo kumarondera uko kwavanosangana nevatsigiri vavo vemudunhu reMashonaland East pamusangano waitirwa kuRudaka Stadium. VaMnangagwa vati vanhu vanofanira kubatana zvisinei nekuti vanenge vaine maonero akasiyana-siyana mumafambisirwo ezvematongerwo enyika.
Mavona anchida slogan zvichimbozokorora nyaya yokubatana. Kuvumbwa kwenyika, kusimudzira nyika, kunobudirira vanhu vakabatana. Kana makabatana hazvibviri kuti munowirirana dzose, kune vamwe vangasikaita kuhembera. Vamwe vose havari kuhembera, vachanhengwa. Hautada nhengwe istupid asi watandera nechai. Kana wembeva istupid wenhengwe nechai. Wembeva nibhos, wenhengwe nibhos, tese tiri maZimbabwe at the end of the day. Saka tinodiwa pakati pedu kukunzana, kubatsirana munyika yedu yeZimbabwe.
VaMnangagwa vati musi wa30 Chikunguru izuva guru rekuratidza Zimbabwe yose kuti ZANU PF ndiro chete bato rinofanira kutonga nyika uye kuti ndivo chete vane simba rekuzadzisa zvido zvevanhu vese munyika. Vatiwo sarudzo dzinofanirwa kuitwa murunyararo sezvinodiwa nemitemo yesarudzo.
Musi wa30 July ZANU PF inoitwa demonstration. Musi uyo peacefully pasina mherenhere toroti sepete pamasvingo toramba zvechitingotonga tigongotonga nokuti tiri vatongi. Vatongi vari muZANU PF vanotongwa vari kune zvimwe zvisangano, ticharamba tichingozvitonga. Ngazvirambe zviriko tigoanawo kutonga. Asi ZANU PF musangano wedu uyu musangano semasipati inotambira munhu wose anodavira kuti ZANU PF yakamirira chii. ZANU PF yakamirira zvito zvevanhu.
VaMnangagwa vaudza vatsigiri vavo kuti vasakanganwe kuti Zimbabwe yakasunungurwa nani uye kuti vanofanirwa kurwira nhaka yavo kuburikidza nekuziva pekuvhotera. You make from Washington.